magwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare magwanani anhasi kuri musi wechishanu 7 chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushushikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kuzadzikisa bumbiro remutemo panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Chizvarwa chekuZimbabwe nezuro chakakwikwidza musarudzo yekutsvaga kanzura wedunhu reShort Heath mudhorobha reWalsall kuEngland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nemakumi manomwe nevashanu 1575 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuBulawayo nezuro. Vanhu makumi mana nemumwe 41 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana ane makumi manomwe nezvisere zvine zana nemakumi manomwe nevana 478,174. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 38,398. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine makumi maviri nevanomwe 36,027. Batanidzwa wemasangano akazvimirira nemasangano anomirira vagari reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushushikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kuzadzikisa bumbiro remutemo panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemari vamuzvinafundo Mturi Ncube vanogara vachiudza vatori venhau kuti vakazvipira kuzadzikisa urongwa uhu. Vachiparura urongwa hwebhajeti renyika gore rapera, vaNcube vakapa chirongwa ichi mari inosvika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe ane zviuru mazana mashanu emadhora emuZimbabwe 19.5 billion sezviri mubumbiro remutemo. Asi masangano akazvimirira aya anoti nzira yatorwa nehurumende panyaya iyi handiyo sezvo yave kudodoma mabhodhi nemakurukota anenge aine masimba akawandisa kudarika makanzuru, zvinopa kuti makanzuru acho ashaye basa. Masangano aya anoti kunyange bumbiro remutemo richisungira hurumende kuti ipe makanzuru zvikamu zvishanu kubva muzana zvemari yebhajeti renyika, mari iri kupiwa makanzuru ishoma uye iri kuuya nezvirehwarehwa zvakawanda zvave kutoita sekuti chikwereti. Vachitaura kuvatori venhau nezvebhodhi idzva ravakaumba, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati vachashanda kuona kuti makanzuru aita basa nemazvo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvemabasa musangano reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili.
Tingati nyaya yedevolution kana kuti nyaya yekuparadzirwa kwemasimba chinhu chakakosha uye zvechiitiko ichi kana kuti urongwa uyu hwanonoka. Asi urongwa uyu hwauya panguva apo mitemo iri kugadzirwa kana kuti mitemo iri kuzonzi ishandiswe kuti urongwa uyu uenderere mberi hauzi urongwa kana kuti mitemo iyi haisi kuenderana ne devolution kana kuti nenyaya yekuparadzirwa kwemasimba semanyorero azvakaitwa muconstitution muchapter 14 yedu yeconstitution
sevagari muda kuti paitwe sei
kuti isusu kana kuchiti tine devolution tofanira kuita devolution yemazvokwadi iyo inopa simba kuvanhu iyo inopa simba kumaprovincial councils iyo inopa simba kumalocal authority
nechikonzero chei muchidaro
nechikonzero chekuti section 276 yeconstitution inopa maguta kana makanzuro the right to govern
asika gurukota rezvematunhu vamoyo vari kutivo vadoma bhodhiri uye makurukota aya vachiti makanzuro haasi kunyatsoita basa nemazvo nekudaro vanenge vachivabatsira
kana urongwa hwedevolution huchipa masimba kumakurukota ehurumende huchipa masimba kuhurumende yekumusoro inenge isiri devolution saka tikuti isusu sevagari devolution hurumende dai yaita urongwa kuti devolution ive devolution ini maringe neconstitution iri maringe ne pachingwana kuti democracy na kuti utengo hwejekerera
mungajekesa ipapo
tingati devolution yatinotarisira isusu kuparadzirwa kwemasimba kumakanzuru nekuvanhu uye zvine kumaprovincial metropolitan council izvi zviri maringe neconstitution yedu chapter 14 asi mukatarisa zviitiko kana kuti zvinhu zviri kuitika pari zvino pamutemo kana kuti metropolitan councils bill rakabuda rave kunounganidza masimba muvanhu vashoma izvi hazvisiri izvo zvinenge zvichitarisirwa uyezvo zviri maringe neconstitution hazvienderani nezvakanyorwa muconstitution naizvozvo tinenge tichitarisira kuti isusu masimba ava anoparadzirwa kubva kumusoro achipiwa kumaprovincial metropolitan councils uyezve achiva anopiwa malocal authority kana kuti makanzuro uyezve achipuwa vanhu
sei vanhu vachifanira kupuwa simba iroro
vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vavakasarudza hazvifanira kunge zviri zviitwa nevemapato ezvematongerwo enyika vanhu vanofanira kunge vaine simba rekudzinga vanhu vavakavhotera vanhu vanofanira kunge vaine izwi uyezve vanhu vanofanira kunge vaine izwi pamari iyo yatinokwanisa kunge tanga yakanyorwa musection 301 yeconstitution kuti izwi rekuti mari iyi ichashandei chinofanira kunge zviri zvive zvinoitwa nevanhu paizvozvo mukatarisa kuti makanzuro ari kupiwa mari iyi achinzi ave anoita mabasa anoudzwa zvekuita kubva kumusoro asi isu tinenge tichitarisira kuti padevolution vanhu ndo vave kudecida vanhu ndo vave kutaura kuti mari iyi ngaishande chakadai uyezve mari iyi haifaniri kunge iri pachirungu rinoti conditional
munorevei
mari iyi haifaniri kunge ine zvinoitera kumashure kana kuti ine nhongwa mari iyi ngaiuye iri mari vanhu vocho vanotaura kuti mari iyi toishandisei zvakare tinenge tichitarisira isusu kuti mukugadzirwa kwomutemo ikoku vanhu vave nezwi mukugadzirwa kwomutemo ine chekuita nedevolution uyezve devolution haisingoreva mukutongwa kwematunhu chete
munotarisira kuti ibate zvimwe zvakaita sei
muzvicherwa mungave kana kuti munyaya dzezvenharaunda dzeenvironment munyaya dzezveutano munyaya dzezvekutorwa kwemitero chaiyo kana kuti ingave mitero yemigwagwa tinenge tichitarisira zvakare kuti mafunctions iyayoyo kana kuti zvive zvinoparadzirwa kumakanzuro angava paprovincial kana kuti palocal
vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 gore rino 2021 yakaitwa nesangano reReporters Without Borders yenyika dzinobvumidza vatori venhau kuita basa ravo vakasununguka kana kuti World Media Freedom Index Zimbabwe yakadzika kusvika pachinzvimbo che130 kubva munyika 180 dzakaongororwa gore rapera Zimbabwe yakanga iri pachinzvimbo che126 kubva munyika 180 mugwaro ravo Reporters Without Borders inoti zvakabuda muongororo yavo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kuchinjira vatori venhau muZimbabwe kubva mazuva vaRobert Mugabe vari mutungamiri wenyika asi ichitiwo pane zvimwe zvakanaka zvakagadziriswa Sangano Reporters Without Borders rinoti pakapinda vaEmerson Mnangagwa pautongi vakavimbisa kusimbaradza utongi hwejekerere kusanganisira kusununguka kwevatori venhau vaimbunyikidzwa nekushungurudzwa kwemakore makumi matatu nemanomwe mumazuva eutongi hwavaMugabe. Reporters Without Borders rinoti zvimwe zvinhu zvakanaka zviri kuitika ndezvekuti zvave nyore kuvatori venhau kuti vawane ruzivo rwenyaya dzavari kunyora kunyange hazvo vatori venhau vachiri kurohwa nekusungwa. Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze varumbidza ongororo yeReporters Without Borders vachiti vanofara kuti sangano iri rinoonawo zvimwe zvakanaka zviri kuitika muZimbabwe. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vamaunganidze vati kunyange hazvo pachine zvizhinji zvinofanira kugadziriswa zvinofadza kuti pane zvimwe zvakanaka zvave kuitika.
Tingangoti semisa Zimbabwe tine nyaya yatinotaura nezvayo inova pamwe yamakaona mukubudiswa kwemashoko anotaura position yedu pane zvatiri kutaura izvi. Isu tino kununguna kana kuti tino hatinyanyi kufara panyaya yekuti Zimbabwe inosvedza pazvinhano zvayagara yanga yakabata. Munotondera kuti gore rapera kuchirengewa kuti tinoshanda sei nevatori venhau. Zimbabwe yanga iri panhamba 126 mumwaka wapfuura, asi tiri kuramba tichingodonha pazvinhano. Tichiramba tichionekwa tichisvedza zvakanyanya, kureva kuti panyika dzose dzinenge dzichitariswa pasi rino kusvika kunyika dzanga dzichirengewa ku180 isu tiri kuwanikwa tisiri retewa kuti tiri kudzokera kumasure. Izvozvo hazvitifadzi semisa nekuti donzo redu nderekuti tiwanikwe tichitora zvinhano zvekuinda kumberi tichiinda kumberi zvakanyanya. Muno muAfrica mune nyika dzakafanana neGhana neNamibia dzinodadisa chose. Tinenge tichida kuti mucheredzidzo wakanaka iwoyo tikwanise kuwanikwawo tichiita saizvozvo. Saka ndo chichemo chatanga tinacho, ndo kugunun'una kwatinako.
Vamaunganidze, pane zvimwewo here zviri kufambira vatori venhau zvakanaka muZimbabwe?
Tine zvimwewo zvatinoti aiwa izvi zviri kufambawo muzvakanaka. Ndosaka maona tichirumbidzawo panyaya dzakafanana nekubviswa kwana aipa kwataiti zvanga zvichishungurudza chose vatori venhau. Tine zvakafanana nemitemo imwe mitsva iri kuiswa kumukutsiriwa kweaipa. Ipapo panenge pane zvakanaka zvakaita saizvozvo tinoti izvozvo ngazvirambe zvichiinda mberi. Tinoonazve zvakafanana nekuti muenzaniso kabhineti yakuti iko zvino kana vachinge vapedza mudare ravo remakurukota makuru kurongwa kwekufambiswa kwehurumende, tinoona mai Monica Mutsvangwa vanounganidza vatori venhau vachivapa press briefing. Izvozvo ndezvimwe zvezvinhu zvakanaka zvatinoti kana hurumende ikaramba ichiita zvinhu zvakaita saizvozvo pamwe zvinotibatsira kuti tikwanise kurega kusvedza kwatava kuita uko.
Saka imimi semisa Zimbabwe munoti nemamiriro akaita zvinhu pari zvino?
Tinoda kuramba tichiti zvimwe zvakafanana nekusungwa kwemajournalist kana kushungurudzwa udzvanyiriri kuvhiringidzwa pamabasa avo zvinhu zvakaita saizvozvo hazvichina nzvimbo munguva yatinorarama. Taimboona mumazuva ava Mugabe vari mutungamiri wenyika taiti dai waro zvinhu zvakafanana naizvizvi zvekumbunyikidzwa kwavatori venhau zvabviswa. Saka ndo chichemo chatinoramba tingori nacho kuti ngatisiye zvakashata titore zvakanaka.
Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. chizvarwa chekuZimbabwe vari zvekare mumiriri webato reMDC Alliance kuUnited Kingdom vaEliot Teve nezviro vakakwikwidza musarudzo yekutsvaga kanzura wedunhu reShort Heath musarudzo dzamakanzura dzakaitwa mudhorobha reWalsall kuEngland vakamirira bato reLabour Party. Vafebe vakakwikwidzana nevamwe vaviri vanobva kubato reConservative Party neLiberal Democrats uye zvichabuda musarudzo idzi zvinotarisirwa kuziviswa nhasi mukudoka kwezuva. Vafebe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotarisira kuti ndivo vachakunda musarudzo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka ndiri mumiririri weLabour Party. Ndakamirira sacounselor candidate nzvimbo inonzi Short Hills iri kuguta rinonzi Walsall. Sekutaura kwatiri kuita kunoku, vanhu vari mubishi rokuvhota malocal elections England. Ndingangoti madunhu ese England ari kuita maelections iwayo.
Mataura kuti muri kukwikwidza makamirira bato reLabour Party, vazhinji vanoziva vapfebve vari vebato reMDC zvakamira sei?
Chinoitikano chokuti sezvo ndiri mugari wekuno kuEngland, ndichishanda ndiri muno, ndichigara ndiri muno, zvakare ndichibhadhara mataxi ndiri kuno, ndinobvumirwawo zvakare nemutemo wekuno kuEngland kunge ndichikwikwidza muzvigaro, zvingave zvigaro zveukansera kana chigaro chokuita MP. Saka zvinhu zvinobvumiswa nemutemo wemuno. Saka hapana chatingati ipapo pane conflict of interest. Bato reLabour rinoziva kuti inini ndiri mumiririri weMDC. MDC iri kuziva kuti inini ndiri kumirira ndiri kuLabour.
Komikana yenyu yekubudirira musarudzo muri kuonawo yakamira sei?
Kana uripo zvikuru vakandemi, Labour ibato rinozivikanwa zvikuru kuno kuEngland, 121 years in existence. Zvakare area yandinoti garei inonzi West Midlands, iarea inozivikanwa nekunge yakatsvuka neLabour. Iye zvino ndingati wadi yandiri kukwikwidza ine nhengo yeLib Democrat, nishoti Lib Dem. Saka panoti conservative neni weLabour tiri kukwikwidzana kuti titore wadi iyo. So mukana uripo asi munongoziva mupolitics, unless wasvika patambo panenge paichiri still nemakakatano.
Vanhu vangani vamuri kukwikwidzana navo musarudzo idzo vapfebve?
Tiri vatatu. Panoti inini wekuLabour pozoti kuconservative nekuLibdem. Saka kune makandidates anokwana kuita matatu.
Zvichabuda musarudzo zvinotarisira kuziviswa riini?
Nekuda kwechirwere cheCovid makore mazhinji adarika panongopera mavotes, which is 10 PM GMT, pananga pachikaundwa. Asi gore rino counting iri kutanga museni, tingati 7:30 AM GMT. Saka tiri kutarisira kuti tichitanga kukaunda museni maresults ano.
Avo vange vari chizvarwa chekuZimbabwe vari nhengo yeMDC Alliance vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party kuEngland, vaEliot Peve vari parunhare kuShort Heath kuEngland, naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taifunga kuti zvimwe zvinhu zvichanaka asi zvinhu zvakaoma. Ine ndiri kutaura ndakanangana namapima kuti makore avafunda chikoro kwakange kuine bopoto here rakadai rekuitika nhasi. Iyewo mari ari kutambira nematicha zvakafanana here? Seiko vachida kudzvanyirira vanavo vamwe vanhu vakaendeswawo nevabereki vavo kuzvikoro vachiti vakuzowanawo pundutso ramangwana? Maticha ngavapiwe mari inokwanirana nezviri kuitika mukati menyika.
iyo vaberekika ngavarege kushandiswa kuti vana venyu moti ngavafunde chikoro vachifundiswa nematicha amuri kurova hamusikaona kuti nenjikere dzenyu mavabereki dzakapata imi makambofunde here mafundiro ari kuitwa iwaya iyo hurumende iyoyi yamuri kuti irege kupa vanhu maticha mari muda kuti mari yacho izodiko kudzimba kwavo vanhu avari kutambudzikira kana kuti vana venyu vamakaendesa kuzvikoro ivavo maticha ndiwo ari kutotambudzika vane chii chavainacho mari yake iri kugona kupedza nhamo yake here vabereki ngatifungei sevabereki ngatimiririrei maticha vapihwe pfuma yavo kwete kuti muenda muzvikoro muchinorova maticha
Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzinoita kuti tiwanewo kudya kwenzeve tichivaraigwa tiri munyika dzatinenge tiri umu masango tichitsvaka kurarama zita ndinoitwa semagura Cape Town South Africa ndodawo kungopindurawo baba vangu vadzikiti avo vanotaura zvisizvo veduve vanodeita zamakukura tisati kana iwe uchiguta unoda kusapota munhu ari wrong kana kuti hurumende iri wrong sapota hurumende inoita zvinodiwa nevanhu inoita kuti vanhu vayo vafare kwete hurumende inogaroshungurudza vanhu kuita sekunonzi tiri panguva yeudzvenyiriri masungirwo ari kuitwa vana vekuzimbabwe zvinongoratidza kuti udzvinyiriri huchiri muzimbabwe udzvinyiriri ndo slogan yezanu pf saka vadzikiti avo ngavataurewo somunhu mukuru hongu ndopavanodyira saka vanogona kusapota havo asi zvimwe ngavaitewo somunhu mukuru isu tinoti vana vezimbabwe vatambura ndatenda hangu
ndiri kungoti zvangu ndiri kukotedza kuna vachingono avo takambotaura navo variko kumajere ikokoko zvikurusa tichiziva kuti ibhora remadhende rinenge richiitwa ipapapo saka ngavafare zvavo inguva yavowo iyoyo ndinoziva kuti ndozve zvinoita gondo rikashaya marara rikashaya nhiyo rinononga marara saka ngavasanyanya zvavo kutya nezvinhu izvozvo zvinhu zviri kuitika panguva inei saka panguva inoi utongi huri kutonga iye zvinoizvi musanyanyanyi kuzvitya vanozviziva kuti vachakururwa saka musanyanya zvenyu kuzvitya vachingono nguva ichasvika muchero kana wakunonoka wakunaka unokuva nhaika munozviziva izvozvo saka musanyanya kutya henyu vachingono itai basa renyu remuri kuita iye zvino izvi musanyanya kutya kanataura zvakawanda itai basa renyu izvozvino muri kutopedza nguva asai kukwenenzera basa renyu rifambe zvakanaka ndinoona kuti pamberi apo zvichakuitirai zvakanaka futi zvakare saka itai henyu basa renyu zvakanaka ava ari kutaura ndivamasunda nemhuri yavo ndiri kuomhorosa nekuchiti muve nezuva rakanaka ikoko mwari akubatsirei zvikuru kakei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mukurwisana nechirwere checovid-19 hurumende yeamerica inoti inotsigira chikumbiro chekuti dzimwe nyika dzipihwe mvumo yokushandisa unyanzvi hwemakambani eamerica kana kuti mapatents hwekugadzira mishonga hwenhomba yecovid-19 pasina muripo chikumbiro ichi chakaunzwa pamberi peworld trade organization gore rapera nenyika dzesouth africa neindia hurumende yava joe biden inoti inotsigira chirongwa ichi kuitira kuti nyika dzose dzirwisane necovid-19 iyo iri kuuraya zviuru nezviuru zvevanhu muindia nebrazil zuva rega rega nyanzvi mune zveutano dr frank guni vanoti avaoni izvi zvichibudirira sezvo makambani asingakwanise kupa unyanzvi hwavo pachena. Vachitizve nyika zhinji hadzina zvikwanisiro zvekugadzira mishonga iyi.
Tingati zvakataurwa neAmerica ichibatana nedzimwe nyika kuburikidza nechikumbiro cheWorld Trade Organization, rinovasangano renyika dzepasi rese rinoona nezvekudyidzana nokufambiswa kwekutengeserana zvinhu nemabhizinisi, zvichiburidza zvekare nechikumbiro chakanga chaiswa neSouth Africa neIndia pamwe chete neBrazil, vachikumbira kuti unyari kana kuti ruzivo rwekugadzirwa kwenhomba rwuendeswewo kunyika dzimwe dzichiri kubudirira, atinoti madeveloping countries akasanganisirana naidzo ana South Africa nana India, kuti vakwanise kugadzirawo mishonga iyi vachikopera kana kuti vachiteedzera umhizha hwakatogadzirwa kare nedzimwe nyika semuenzaniso America, Britain vana Russia vakagadzira mishonga yavo.
America inoti chikonzero chayakaitira izvi ndechipi?
Izvi chikumbiro ichi chinoitirwa kuti vanhu vazhinji pasi rese vakwanise kuwana mishonga iyi, sezvo nyika dzakabudirira dziridzo dziri kuwana mishonga pari zvino, nekuti ndo kune makambani anokwanisa kugadzira mishonga iyi uye ane unjere neumhari pamwe chete nesimba rokuchengetedza muhapwa ungwaru hwavakashandisa kugadzira nhomba idzodzidzi. Saka hurumende yavaBiden ichipesana nezvakanga zvichiitwa nehurumende yavaTrump iri kuti iyo iri kutsigira danho riri kuda kutaurwa neWorld Trade Organization iri kuti kuti vanhu vese pasi rese vawane mukana wakaenderana kana kuti wakakura wekuti vawane nhomba iyi. Zvinge zvinhu zvakanaka kuti dzimwe nyika dzipiwewo unjere ihuhu dzigokwanisa kugadzira mishonga iyoyi, tinoti macopies kana kuti magenerics, vanenge vakukopa kana kuti vanenge vakutoredzera unjere hwenyika dzakabudirira. Asi tinoona sezvinhu zvinongo zvichanetsa paimplementation zvichange zvichaperera mukutaura.
Asi Dr. Guni, sekuziva kwamunoita mabhizimisi muAmerica, munoona sekuti vangabvuma kupa unyanzvi hwavo kune dzimwe nyika pasina mubhadharo mukuru here?
Tikuri kuti America yabudirira kumikidza dzimwe nyika kuti dzitorewo danho irori chikumbiro ichi chapasiswa kana chinge chabudirira kuWorld Trade Organization, zvinoreva kuti nyika dzinogadzira mishonga iyi dzinenge dzakukumbirwa zvino kuti dzipe unjere hwadzo kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira. Asika panonetsa chinhu chekutanga nekuti izvi zvinodzikisira umhizha hwenyika dzakabudirira kana kuti umhizha hwenyika yega yega nemakambani akazvimiririra awo anoshandisa mari dzakawanda kutsvaga vanhu vane umhizha neunyari nepamwe chete nenjere dzokugadzira mishonga iyoyi. Saka handioni zvichibudirira, even kuri kuti zvabudirira zvichatotora makore anogona kuita maviri kuti nyika idzi dziri kubudirira dzizopiwa malicense kana kuti mvumo yokuti dzigadzire mishonga iyoyi zviri pachena. Saka handioni zvichinyanya kubatsira munguva pfupi inotevera.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Devolution Campaign rinoti riri kushishikana zvikuru nezvarinoti kusazvipira kwehurumende kusadzikisa bungiro remutemo panyaya yekuendesa masimba kumatunhu. Chizvarwa chekuZimbabwe nezuro chakakwikwidza musarudzo yekutsvaka kanzura mudunhu reShort Heath mudhorobha reWalsall kuEngland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.